Ini ndini jonga kandemire ndichiti eno imisore nau zanasi chipiri mbudzi 3, 2015. Bwetare vatore venhau veZimpapers vakasungirwa kuburitsa nyaya inopomera mumwe mukuru mukuru wemapurisa kuva nechekuita nekurayiwa nemuchetura kwenzou kuwange. Rinoti vasungwa ava vari kumanikidzwa kuburitsa zita remukuru wemapurisa uyu. Zimbabwe yonetsekana mukuwana kwayo mari inobva kumitero sezvo makambani ari kuomerwa. Vari pamudyandigere vari kunze kwenyika votaura pamusoro pechirongwa chehurumende chekunyoresa vose vari pamudyandigere vari kugara kunze kwenyika. Muchirongwa cheLive Talk The Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa kushayikwa kwemabasa nevechidiki uye zvavari kuita kuti vararame. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 am, pa 4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.